Nzira idzi dzinosanganisira madande mutande akaita seFacebook, X yaimbonzi Twitter, TikTok nemamwe. Vamwevo ndo vanoshandisa zvivhitivhiti zviri mumabhazi uye kushandisawo vane mukurumbira kana kuti mainfluencers. Muimbi akaremara ane mukurumbira munyika Chipo Muchegwa audza Studio 7 kuti akasimudzirwa zvikuru nekuridzwa kwenziyo dzake mumabhazi.
Vekunze vanenge vachiuya kuno kana vanenge vachienda ikoko vanenge vachionawo kuti kutorewo nemaartists vakwe vari kutazvo vari kugona kuita music kuti music yedu iri zvomabhazi music.
Vanoongora nezvemitambo vachitungamira sangano reZimbabwe Female Arts Practitioners Platform SIFAPA, Muzvare Angeline Dimingo vanoti mimanzi nemitambo zvinokasika kupararira kumativi ose enyika kuburikidza nekuridzwa mumabhazi.
Munhu akanakidzwa nemimhanzi ari mubhazi achatakurana nawo mumhanzi iwoyo achada kunounzwawo kunzvimbo yaari kuenda.
Nyanzvi inongora nezvemitambo vari mukuru wesangano reEarground Africa vaplot mako vanoti semaonero avo kushandiswa kwemadande mutande kunopa kuti mbiri yemunhu ikurumidze kusvika kana mhiri kwemakungwa.
Vanokwanisa kuzvitengesa kwete munyika mavo chete, asi vanokwanisa kuzvitengesa kune dzimwe nyika, kune vamwe vanokwanisa kushanda navo nekuburikidza kukuva vari chiwanikwa varipo panzvimbo dzakafanana seinternet.
Muimbi wemusambo wembira achidzidzisa zvemimhanzi paMusic Crossroads Academy, Mary Anibal, anoti akashandisa nzira yedande mutande resocial media kushambadzira damba refu rake rinonzi Maria Wenyu muna chikumi gore rino.
Ndiri kushandisa social media yakaita seWhatsApp, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter uyezve neYouTube.
Pane vamwe vanoita zvemitambo vaita mbiri yakanyanya pamadande mutande akaita seFacebook vakaita saTaira Chikocho kana kuti Madam Boss, Admire Mushambi kana kuti Mama V pamwe naMai Titi nevamwe vanoshandiswawo nevanoita zvemitambo kushambadzira basa ravo. Muimbi Nyasha Murada uyo aimboimba nechikwata cheGwevedzi Afro Acoustic Band anoti mari dzinodiwa pakushambadza nziyo dzavo dziri kunetsa kuwana.
Inhau yemafans mari kuti tinge tichikwanisa kuti kana tichinge tatsikisa nziyo dzedu nemavideos tigokwanisa kuzvipusha nekuzvishambadza kuti zvisvike kune vateereri.
Vachitaura neStudio 7, mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaNapoleon Yani vanoti vanoshanda nehurumende kuti chikamu chezvemitambo munyika chivandudzike kuburikidza nerutsigiro rwakasiyana-siyana.
Tinobatsira maartists tichivapa matraining, tichivapa zvemikana yekuti vafambe kuenda kunze kwenyika vachionawo maitirwo anoitwa mabasa iwayo nevamwe kunze kwenyika kuti vavhurike pfungwa vakwanise kuita zvine mutsindo kana vadzoka muno muZimbabwe.
Kuturikwawo kwemabillboard mumigwagwa ndeimwe nzira yekushambadza zvemitambo inowanzoshandiswa zvikuru mazuva ano mumaguta. Muimbi wenziyo dzechitendero Janet Manyowa anoturikawo mabillboard aya mumigwagwa iri mukati meguta reHarare achishambadza nziyo dzake sezvinoitwawo naAlec Macheso nevamwewo. Nepfenyuro dzewireless, terevhizheni pamwe nemapepanhau zvichiri kushandiswa zvakanyanya zvisinei nekuchekechera kwaita dande mutande resocial media. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Nzovu.